Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wechishanu kukadzi 22-2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe mapato madiki anopinda mumusangano wakokerwa nemutungamiri wenyika ndokubuda nemakomiti achafambisa nhaurirano. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoita musangano wayo weNational Council uyo unonzi wapindwa nevanhu vashoma. Banga guru renyika rinotara mutengo wemari yenyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatungamiri vemapato akapinda musarudzo yemutungamiri wenyika vasangana zvekare muHarare nhasi pamusangano wepiri washedzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Musangano uyu wanga uri wenhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. Musangano uyu waitirwa kumuzinda weState House uyo unonzi wapindwa nevatungamiri vemapato vangangosvika pakati pegumi nevashanu negumi nevanomwe. Vamunangagwa havana kupinda mumusangano uyu, asi vanga vakamirirwa nava Patrick Chinamasa nava Paul Munyaradzi Mangwana. Sezvakaitika pamusangano wekutanga, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa havana zvekare kuenda kumusangano uyu. Vamwe vasina kupinda mumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri webato reRebuild Zimbabwe Dr. Noah Manyika, avo vatumira gwaro rezvavanofunga kuti zvinofanirwa kuteverwa kuti nhaurirano idzi dzibudirire. Izvo zvinosanganisira kuvepo kwemabato kwebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Togozani Kupe vaObed Gutu vanoti musangano wanhasi uyu wabuda nemakomiti mana achange achiona zvakasiyana-siyana pamusoro penhaurirano. Komiti yokutanga inonzi ichange ichiona nezvemafambisirwo enhaurirano, yepiri ichiona zvichakurukurwa munhaurirano idzi, yetatu ichiona nezvokudomwa kweachatungamira nhaurirano idzi kana kuti muyananisi, pamwe nenzvimbo inofanirwa kuitwa nhaurirano idzi. Komiti yechina ndiyo ichange ichiona kuti nhaurirano dziri kufamba nenzira yakatarwa here. Musangano wokutanga wemakomiti aya unonzi uriko muswa 1 kurume. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Vagudu.
Pamusangano wokutanga wakaitwa ndofunga muswa 6 kukadzi, pakaitwa ipo tango chibvumirano chokuti patazenge pachigadziriswa makomiti anokwana mana, 4 committees. Ndo zvaitika nhasi, makomiti awa agadziriswa, saka vachazenge vachitanga misangano yavo yokutanga vari makomiti mana musi waMarch 1. Ndo pavanezenge manje vounatso kupinda matikangoti muchirungu mumanuts and bolts, vovongorora committee by committee.
Tirikunzwa kuti vamwe vatungamiri vemapato havana kupinda musangano yekusanganisirawo naivo vamunangagwa. Zvikonzero zvipi zvaita kuti vamwe vazobuda mumisangano?
Ichokwadi pane hatingangoti maapologies aitwa. Vanga vakamirira bato reZANU PF ndaona ini vaviri, ndaona vaPatrick Chinamata, ndaona vapo Munyaradzi Mangwana. Vapavo iwo apology vakamirira mutungamiriri webato ravo vepresident Mnangagwa, vachiti ivo havana kukwanisa kuti vauye kumusangano uyu asi vane nhumwa dzavo dziripo. Vakapazve apology vachiti ivo hanzi secretary webato ravo, secretary weZANU PF hanzi vaObert Mpofu havana kukwanisazve kuuya, saka vapa futi apology asi vanga vakamirirwa nevarume vaviri vandataura ivavo. Koitawo vamwewo vapa maapology masacho, mamwe ndaaukanganwa nokuti hamazi vamwe vanongana kuziva zvakati o, asi ndingangoti vazhinji vanga varipo.
Pane vamwewo vagutu vari kuti nhaurirano idzi hadzina zvadzinoburitsa kana kwadzinoenda kana mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vasina kunge vachipindawo madziri, imi munoona sei?
Unoona Jonga Munin'ina, ndoda kuti vana veZimbabwe vanzwe kuti zvatiri kuita izvi semapolitical actors hatina kuti pane watingati watiri kuvharira pazhe. Ndoda kuti vateereri vandibatisise ipapo, nokuti tose tiri vana veZimbabwe. Saka hapana anganzi avharirwa kana kuti watingati uyu hatidi kuti avepo. Ndosaka uchiona iyi komiti Jonga yandataura yekutanga iyi, institutional framework komiti, ine basa guru nokuti ndo hanzi ichazenge ichipuwa masimba okuti vaone zvavangaita kuti istructure rudzii inodiwa kuti nhaurirano dzinge dzichiitwa.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaObert Gutu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata nhengo dzeZANU PF dzapinda mumusangano uyu, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 zvekare abata mutungamiri webato reRebuild Zimbabwe Reverend Evaristo Chikanga avo vapindawo mumusangano uyu.
Chekutanga ndoda kuti nditende vaNgagwa wacho kuti vatidedze. Patakaendawo ikokoko takanga tine kufunga kwekuti pamwe vanhu ava havazi siriasi kana kuti vada kungotishandisa, asi sekuona kwatiri kuita tiri kuona kuti nhaurirano idzi inhaurirano dzinenge dziri kuda kuitwa pachokwadi. Hatisati tanyatsoona hedu, asi tine kugutsikana kwekuti inhaurirano dziri pachokwadi. Nhasi tanga tiriko kumusangano ikoko, wafamba zvakanaka zvikuru.
Vakawanda vanga vachionawo sekunge kana musangano uyu usingapindwe nebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa hauna kurefu kwauri kuenda. Imi maonawo sei kusavepo kweMDC mumusangano uyu?
Isusu hatisi kusungikana kana kuti kunetseka nekuti MDC yava Chamisa yapinda here kana kuti haina kupinda. Chatiri kuda isusu kubuda nezvisungo zvinoita kuti nyika iende pamberi. Izvozvo ndo zvinhu zvinokosha, ende zvisungo zvinoita kuti nyika iende pamberi hazvitadzi kuitika nekuda kwekuti vaChamisa havapo kana kuti varipo. Zvisungo izvozvo ndo zvinokosha nekuti vaChamisa nenhorondo dzavo ndedzekumaelection. Isusu tiri kubhiliva kuti tapfuura maelections, nyika inofanirwa kupinda kumberi. Saka hatisi kuona isusu kusavapo kwavo nekuvapo kwavo kuchitadzisa kubudirira kwenhaurirano iyoyi.
Vamwe vanga vachichemawo zvakare nenyaya yekuti misangano yakadai haifanira kunge ichiramba ichiitirwa kuState House. Mune ramangwana munotarisira here kuti zvine zvazvinokanganisa?
Chokwadi ndechekuti ichokwadi tese hatisi kuda kuitira musangano iwoyu kuState House. Hatisi kumanikidzwa kuitira dialogue kuState House. KuState House kwakangoopenwa to kickstart this dialogue. But from now on, we can move this dialogue to a location yes, yatinofeel is to kuwa comfortable with.
Imi sebato re-rebuilding Zimbabwe party, zvii zvamungatarisira kuti dai zvaitwa munhaurirano dzinoburitsa vana veZimbabwe madhaka mavari nhasi?
Zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira isusu kuti zvibude mudialogue iyo zvino zvakafanana neishi yakaita seinetsa iyo yelegitimacy. Inoda kuitarisa nyaya iyi legitimacy versus the constitution. Sanctions, and takambota kuti masanctions acho auye chii uye kuti abviswe zvizvi kupiwa.
Avo vanga vari mutungamiri webato re-Rebuild Zimbabwe, Reverend Evaristo Chikanga, vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato re-MDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhasi raita musangano weNational Council wekuzeya nyaya yekongresi yebato pamwe nezvimwe zviri kuitika mubato. Vapinda mumusangano uyu vataura neStudio 7 vanoti musangano uyu wapindwa nevanhu vashoma zvokuti vanga vasingasvike koram. Mashoko atiri kutambira anoti vanhu vanosvika 40 ndivo vapinda mumusangano uyu. Pachinambo chekuti musangano uyu unge wapindwa nevanhu 450 nevasere. Vanhu vasina kupinda mumusangano uyu vanosanganisira mutauriri webato vaJacob Mafume, mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri, murongi wemisangano vaAmos Shibaya nevamwe. Musangano uyu unonzi wabvumirana kuti kongresi iitwe musi wa 24 na 25 Chivabvu, kwete muna gumi guru. Vamafume vabvunza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti vanhu vakawanda havana kupinda mumusangano wavo uye vanhu vakumbira kuti vange vabatikana vanosvika 20 chete. Asi mashoko amafume apikiswa zvikuru nevanhu vataura neStudio 7 vanga vari mumusangano uyu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vanhu ava sezvo vasingabvumirwe kutaura vakamirira bato kana kutaura zviri kuitika mubato. Tabata vamafume kuti tinzwe zvavanoti zvaitika.
Musangano wako zvakanaka. Makansellers auya vakadiscussa zvinhu zvakakoshera party nezvakakoshera nyika nezvakakoshera vazhinji veZimbabwe. Council yaresolva kuti Congress ichaitwa musi wa 24 na 25 May wegoro ino. Sezvamunoziva gore rino ndogore reCongress wemusangano wedu weMDC. Vaongororavo kurohwa kuri kuitwa vanhu, kuurawa kuri kuitwa vanhu nekusungwa kuri kuitwa maleaders eMDC. Vanhu vakati zvakadai hazvifanirwi kuramba zvichiitika. Nezviri kuchiitwa nematare, tatarisa humanitary policy yava mangudya ndokuona kuti kuisa soti pachironda kuwedzera kuzvambura vana veZimbabwe nenhamo. Tazosangana nenyaya yedialogu kuti dialogu panofanirwa kunge pane muyananisi.
Zvanzi makansellers haana kuuya akawanda, ndizvere vamafumu?
Zvinotishamisa kuti ndiani angati makansela haana kuya akawanda. Mukatarisa mapikicha, makansela anga akawanda vakazara. Yes, pane 1 or 2 or 3 vanenge vakatumwa kunze kwenyika, vanenge vakafirwa. It's a council ine mamembers mazhinji anosvika ku200. Saka kana 20 vakapa maapologies, koramu inenge ichiripo. Chakanaka pakanzuro chinongoitwa inyaya yekoramu ndo yakakosha. Zvokuti kana koramu yasvika, meeting inoenderana mberi ichifamba yakadaro.
Mataura kuti Congress inokwa musi wa 24 to 25 May. Tangatanzwa kuti varipo vazhinji vanga vachida kuti Congress itwe muna October. Zvabvumiranwa?
Zvabvumiranwa zvikafamba zvakanaka. Ndokanzuro ndopaino ndokuungana kwacho. Maungana munotarisa kuti zvamuri kuita zviri pamutemo here. Kukurumidza kuri pamutemo, kuti nononokei kuri pamutemo. Izvaonekwa zvakafanira nekanzuro kuti ngatiitei zvekongresi. Tiri pati yedhemokrasi, hatina chatinotya. Tinoita kongresi yedu pajekerere tichiitevedzera bumbiro remutemo, toenda mberi neleadership inenge yabuda mukongresi.
Vanoda kukwidza chinzvimbo chavachamisa vanobvumidzwa here? Nyaya iyi maitaurawo here?
Aiwa, kongresi yedu haifambi zvakadaro. Kongresi yedu haungosumuki semudzimu uchiti ndini. Unonominetwa nevanhu. Vanhu vanonomineta kubva kumaprovinsi, kubva kuzasi. Haungomanyi uchingoti ndini ndoda kuenda apa. Kubva tichitanga MDC, vanhu vanonominetwa neleadership yekumaprovinsi.
Abo vange vari mutauriri we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa va Jacob Mafume vachitaura vari parunare vari muHarare. Mukuru wesangano Coalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti veruzhinji munyika vakamirira mutemo uchadzikwa nebhanga guru renyika kuti vanyatsoziva kuti mari itsva yakaturwa na Dr. John Mangudla imari yakaita sei. Nasi vamangudla vazivisa kuti mari yekunze yema United States dollars yava kuwanikwa pamusika wemumabhangi ichitengwa ne 2.5 RTGS dollars. Asi veruzhinji havasati vanyatsonzwisisa kuti zvichange zvichifamba sei. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vangwenya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chokutanga nechokunzwisisa nechokuti mari yekunze kwenyika yakadzorerwa mumusika wakavhurika yatingati open market, chireva kuti iwe neni tinokwanisa kuenda kumabhengi kwedu kana kumabhiru change tichinotenga mari yekunze kwenyika zvichienderana nemutengo wezuva iroro. Kana mari yakawanda mutengo wacho unodzira, kana iri shoma unokwira. Asi 2.5 yarehwa navamangu zvandiye kuti ndiyo yavanopanayo mabhengi yatingati maadvance loans anopiwa bhengi kuti mari yekunze kwenyika iyi kana muchiitengesa motangira pa 2.5. Asi zviri kwatiri isu vanotenga nevanotengeserana kuwirirana kuti mutengo wemari yacho wakamirira sei.
Mari yanga iri kutowanikwa here nhasi mumabhanga?
Handina hangu kuzombowa vanhu vachiti inowanikwa, asi ndaona mabhangi akati kuti vachitonyora mumapepa nawo kuti ndiwo mutengo wacho. Asi semazivo yakataurwa ndekuti nemuvhuro musi wa25 ndo pachaita official zviri pamutemo kutengeserana mari pamusika yakavhurika.
Iyo mari iri kunzi RTGS imari hard currency here kana kuti imari yemhepo inofamba sei?
Chiripo ndo mibvunzo iri kunetsana nevanhu kuti ko RTGS. RTGS yakagara iro vara racho rinongoreva kuti mari yemumhepo yemagetsi. Asi matauriro avamangudza ndekuti mari dzese dziri mubhenki, mari yese iri mubhengi kudai RTGS kudai bond note yakupiwa zita idzva rinonzi RTGS dollar. Saka iwo kana wana mabhondi uchida kutenga maUS dollar unongopindawo musika macho. Ivo vanga vataura kuti mutemo wava kutogadziriswa kuti mari yacho ine zita racho rokuti RTGS dollar ibve yangu yogara yaita mari zvino. Nekuti kana vasina kuchinja mari yacho zvinoreva kuti hapana chinenge chachinja, tinenge tina mabhondi nemahistira ekare. Asi vakataura kuti mari yese yaakushandiswa muZimbabwe hapasina mari yekuti inde iko cash kana kuti uyu mutengo wenhingi weswiping kana kuti uyu mutengo wecash wenhingi webond note. Mari yese yaakushandiswa yakunzi RTGS dollar. Saka tangomirira kunzwa kuti kana mutemo wacho wagadziridzwa vhiki rinouya unouya une mari yacho yakatonyorwa here kuti RTGS dollar here, nekuti ndo zvavataura sekunzwa kwavakaita pamanager policy statement.
Vataurazve kuti izvo vanotengesa zviku havafaniri kunge vachitengesa nemadhora ekunze. Zvinowanikwa zvichizoshanda here izvo?
Bhengi rine pamutemo rine mvumo yekutaura kuti mari inoshandiswa ndeipi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano Coalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanoti vanhu vanofanirwa kuenda kunovhota mangwana vakasununguka. Sarudzo dzemuNigeria dzaifanirwa kunge dzakaitwa nemugovera wapfuura asi dzakamiswa nesangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi. Vanhu vemuSenegal vari kuvhota nesvondo musarudzo ichaona mutungamiri wenyika iyi vaMacky Sall vachikwikwidza nevanhu vashoma. VaSall vari kutarisira kukunda. Vaimbove vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudlandigere vanonzi varatidzira nhasi pamuzinda wekanzuru muHarare vachinyunyuta nemari dzemudlandigere dzavanonzi vari kuti havasi kupiwa. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro haisi iyo ine chekuita nemari dzemudlandigere kana mushandi achinge asiya basa. VaChideme vanoti vaive vashandi ava vanofanirwa kuenda kukambani yeLocal Authority Pension Fund sezvo kuri iko kunochengeterwa mari dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reLocal Authority Pension Fund kuti tinzwe zvikonzero zviri kuita kuti inonoke kana kukundikana kupa vaive vashandi ava mari dzavo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Zvichemo zvemapenjeni yavoka zvinofanira kuenda kuLocal Authority Pension Fund nokuti ndikoko kwakaenda mari dzavo.
Saka sei vauya kunoratidzira vari pamuzinda wekanzuru, havazivi here kunonga kuchezoenda mari dzavo?
Sezvo kanzuru uriwo musha wavanoziya, pavakakurira pavakasevenzera makore akawanda vanogona kunge vachiuya nezvichemo zvavo. Asi zvimwe zvaina zviri kubudikidzawo nemashoko kwavanenge vapuwa ikoko kumwe kwavanenge vaenda vachinzi mari yenyuru kanzuru. Kanzuru kunenge kusisina mari iyoyo, mari iri kutobhadharwa nekanzuru iye zvinezvi nepayment plan imari yevashandi vari pabasa izvozvi.
Saka mungava neruzivo here kuti zvichemo zvavo zvakamira seivo vauya kunoratidzira?
Chichemo chavo chikuru sevo vari vanhu vakamhenge vachishandira kanzuru chichemo chepenjeni dzavo dzisiri kuuya. Isusu tiri kuti kupenjeni fund makatora mari dzevanhu makore akawanda mukaita mainvestment. Mainvestment iwayo ngaachishandira vanhu, vanhu vawane mari dzavo from the investment dzakaitwa idzodzo. Nokuti pension fund painouya ichiti vanhu vajoine inotaura nyaya yeinvestment. Yakaendepi investment yachona kupension fund? Ndopane mubvunzo wedu mukuru chete.
Saka mune nzira dzamuri kubatsirawo nadzo here vanhu ivava kuti vange vachigara pasi vachitaudzana neLocal Authority Pension Fund?
Chikuru chiripo ndechekuti isusu seguta tine chikwereti wedu chedu chatinacho neLAPF. Chikwereti chevanhu vari pabasa izvozvi ndicho chatiri kuitawo payment plan yedu yekuti tinge tichibhadhara kuti mari iyoyo yokuti vamwe vanhu pavanozoritayawo vange vaine mari dzavo. Asi kurudziro yedu ndeyekuti vanenge vaine zvinyunyuto zvepenjeni kwakaenda mari vanokuziva kuLocal Authority Pension Fund ndokune mari ikoko.
Saka makwanisa here kutaudzanawo nevanga vachiratidzira ivava pavauya kuzoti vange vachizobva pamuzinda wenyu?
Kungoti pavaita demonstration nandisiko tanga tisiko vanhu vakawanda tatisi kune rimwe basa.
Mune ramangwana zvii zvamungataurira vashandi vekanzuro nevaive vashandi kuti zvakadai zvisaramba zvichidzokororeka?
Zvatinoziva kuti vanhu pane matsamba avanopiwa gore negore anobva kupenjeni fund achivaratidza mari dzavo dzava kupenjeni fund. Ndozvinoreva kuti mari yavo inenge iri kupenjeni fund. Saka vanhu vanenge vaine zvichemo zvepenjeni ngavaende kupenjeni fund nokuti kanzuro haisiyo inobata penjeni dzavo. Penjeni dzavo dzinenge dziri kupenjeni fund.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Aimbove mupepeti weSunday Mail Edmund Kudzai asungwa nhasi mangwanani achipomirwa mhosva yekuva nembatya dzemauto zvisiri pamutemo. Kudzai anonzi anga akachengetedzwa nemapurisa epaBorodil Police Station. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti mhosva yaari kupomerwa ndeyei uye kuti achamiswa pamberi pedare rini. Vatsigiri venhabvu vari kuyambira murayiridzi weMawarriors vaSunday Chidzamwa kuti asunge dzisimbe pakudoma chikwata chake chemutambo mukuru weAfrica Cup of Nations neCongo Brazzaville. Mutambo uyu uchaitwa musi wa24 kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chidzamwa ayambirwa kuti asadzokorore zvakaitika muna 1991 apo varayiridzi veMawarriors Armando Ferreira naBen Coffey vakasandura chikwata chavaishandisa mazuva ese mumutambo wekugumisira ndokubuditswa makundano aya neCongo Brazzaville iyoyi. Gore iroro Ferreira naCoffey vakakanda kunze mubati wepagedhe Peter Fanwell uyo vaishandisa mazuva ese ndokukanda mudariro John Sibanda uyo akavhiringika mutambo wave kupera ndokukanda bhora mambure make nekupa Congo Brazzaville mukana wekuenda kumafinari e-1992 Africa Cup of Nations. Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo weCongo kana nguva, asi abuda pachena kuti ari kutarisa vatambi vatsva vakaita samaClay Bone uyo arukanda zvibodzwa pamadiro kuEngland naKelly Lunga uyo anotamba kuGermany. Asi vateveri vemutambo wenhabvu kusanganisira vatepera museti vanochidzambwa anofarira kushandisa vatambi vaanoziva mazuva ese, kwete kuunza vatambi vatsva mumutambo wakakosha uyu, izvo vanoti zvingangokonzera dambudziko.
Kuda kutanga kuzoronga chikwata chitsva tasvika pastage yakadai, vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo, handione zviri zvakanaka. Daitangoti varipewa vapedze zvavakaita se zvavakatanga, sezvo vari vanhu vakambotamba zvakanakisa kumashure. Of course vakazonetsikanawo pakatapo, padai vavasiya vambopedzesa chi zvavakatanga vanhu ivavo.
VaSimon Chuma avo vaimbotambira Dynamos vanobvumiranawo navamuseti vachiti ivo ino haisi nguva yekuedza vamwe vatambi, asi kushandisa vatambi vasvitsa maWarriors pavari pari zvino. MaWarriors ari kungoda pointi imwe chete mumutambo uyu kuti vabudirire kuenda kumafinari eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna Chikumi. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vasimbisa ishoniwa vanoti vararidzi vechikwata ichi havafaniri kuita shanduko muvatambi panguva iyo pari kudikanwa vatambi vatamba pamwe chete kwenguva yakareba.
Saka tingangotambisa timu yakatamba kudara iyoyo yakachingoti kumusabva kumashure, toona zvinhu zvakanaka saizvo, tohwina zvikuru chaizvo chaizvo. Ngasada kuti zviringave kupedzisira, tabva kumashure zvakanaka.
Asi nhengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vakudzai mudarikwa vanoti sezvo Zimbabwe iri kuda kukunda chete kuti ende kumafinari, pari kudiwa vatambi vechidiki vanobva mhiri kwemakungwa kuti vabate basa iri.
Kungoda win, we need a win only. Hapana kana draw, tomboonawo maplayers manyowani sezvo avavava amaplayers akudhara.
Vamudarikwa vanoti havasi kuona maWarriors achinetseka kukunda pamutambo uyu.
Tiri kutarisira win, we need to qualify to go to AFCON tisetiwo record muSouthern Africa sebig team seZimbabwe, but hapana idu zvizhinji zviripo. I think we'll qualify for 2019 African Cup of Nations kuEgypt.
Pari zvino MaWarriors ndiwo ari pamusoro pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints masere, vachiteverwa neCongo DR iyo ine mapoints matanhatu. Congo Brazzaville neLiberia dzakabatana pamapoints mashanu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Zvichakadaro, zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvePremier Soccer League zvapiwa kusvika kupera kwezuva ranhasi kuti zvinyorese vatambi vazvo vemwaka uno. Zvikwata izvi zviri kufanira kunyoresa vatambi 25 uyezve vamwe vashanu avo vane makore ari pasi pegumi nemapfumbamwe. Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vaitira izvi kuti vawanewo nguva yekuongorora kuti vatambi ava vanokodzera here kutambira zvikwata izvi mwaka uno. Zvikwata zviri kufanira kuendesa kuPremier Soccer League zvekare zvibvumirano zvebasa zvavakanyorerana nevatambi vavo. Makundano eKasolaga Premier Soccer League ari kutanga musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwenhaurirano dzinofanira kuitwa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.